Mangwana na kanaka wa tereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wechishanu chikunguru 13, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinoratidza izvo kuti kukwidzo yacho ichaitika musi wa 30 July ichangoita mutauro painopera zvinova zvinhu zvisina kunaka.
Bato reMDCT roronga kuendesa zeke kumatare nekusabuda kwayo pachena nenyaya yekuvhota kwemapurisa.
Kana vatidavo vanouya zvivazviri vanouya varo tokamusangana nekuti vakachumba nanovembarasee pamushanu hwavo makabharasi.
Vamunangagwa vanoti vamwe vari kuchikwata cheG40 vakasununguka kudzoka mubato reZANU PF.
Pavairova kudaro pakaonekwa kuti vatungamiri vanga varipo kuda ziye mumiririro achitanga ari mumiririro weZANU PF airidza kuti mudenga akaoneka anodarika kagupi achiridza kuti achiti nhasi tazokuwanikidzai.
Mhirizhonga yezvematongerwo enyika yoitika kuchitungweza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti iri kukwidza kumatare zvakabuda nezuro kuRose Camp muBulawayo, uko kwakawanikidzwa mapurisa achivhota pasi pechirongwa chePostal Vote, mapato anopikisa pamwe nevaongorori vesarudzo vasingazive. MDCT inoti izvi zvinoratidza pachena kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC haisi kuita basa rayo sezviri mubumbiro remitemo. Asi ZEC yakati yakanga isina ruzivo nezvekupota kwemapurisa uyu, kunyange hazvo mutauriri wemapurisa amai Cherity Charamba vakaudza Studio 7 nezuro manheru kuti mapurisa ekuBulawayo akavhota zviri pamutemo. Kunyange ZEC yaimbenge yarambawo mangwanani kuti zvanga zvisingaitike, mutauriri wesangano iri vaitoile Sly Gwana vabuda mubepanhau reHerald nhasi vachiti mapurisa ainge avhota. Ray Choto weStudio 7 ataura nemutauriri weMDCT muzvare Tavita Kumalo kuti tinzwe matano avari kutora zvichitevera kuwanikidzwa kwemapurisa achivhota mapato anopikisa nevaongorori vesarudzo vasina ruzivo nazvo.
KuRose Camp ndokunogara mapurisa anga achivhota maofficers achivavhotisa mapurisa, asi tese vagari vemuZimbabwe toziziva kuti ZANU PF inenge ichishandisa masoja yakavapfekedza mauniform.
Maona zvaitwa nemapurisa izvi, bato renyu riri kutora matanho api?
Zvatichaita tofanira kuenda kumatare ezvimhosva, wongu toziziva kuti kumatare kwacho ikoko iZANU PF, asi zvatipa mukana kuti tiendese humbou wataona muno muBulawayo paRose Camp mapurisa achivhotiswa nemapurisa kusina kana vanhu veZEC kana vanhu vemapato ari kukwikwidza musarudzo iroyo kana mapoling agency zvavo. Hatimboziva kuti bharoti racho rabva nepi, maserial numbers akanga aripo ndeapi, mabharoti achipepers acho anga ari mangani, hatomboziva. Vangoita vari vega seZANU PF sezvo zvavaita nenyaya yemameseji amuri kuona mumafoni menyu. Ini musina kupa vanhu vezvanu mafoni numbers enyu.
Mamboedza here kutaura nemapurisa kuti izvo urongwa hwanga vachiita uhwo vanga vapiwa masimba nani?
Mapurisa tatara nawo pati leadership yedu yazoenda kuZEC kuBulawayo ofisi ZEC ofisi yavo. Kuna baba anonzi Ncube. Ncube paabvunzwa kuti kutikudzwa kuti mapurisa tikuona kuti mapurisa kuRose Camp ari kuvhota zvii zviri kuitika, Ncube akavaudza kuti mashura iye haazvizivi izvozvo. Saka ngavamupe mukana kuti aponi kuHarare. KuHarare Mai Chikumba netimu yake vavharamba kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Asi zvoshamisa manje police commissioner spokesperson Charity Charamba ari kuti nhongo mapurisa anga achivhota zvese zvanga zviri raiti. Unovhota sei wakabatigwa futi?
Postal voting kana ichiitwa iyi zvii zvinofanira kunge zvichitevedzwa?
postal vote normally kana chinzi postal itamba yaunoita muleta box yopostiwa kati zvinoitwa mumusha saka zvinoitika ndokuti vanhu vese vanenge vari assigned outside my stations ave kuvhotera semapurisa masivu 70 vanhu vanenge vachiita veelection yayo vanopuwa mukano wokuvhota vanhu vasati vavhota asi mapato anokupidza nekodzero yekuvepo kana vakutonovhota kuti vanoinspekta voters roll yacho maserial number yacho vanhu vacho vari kuvhota vangani kuitira kuti kana kwapedzwa kuvhota koverengwa ngemabaloti papers iwavo kuti ngana wana ngani ngana wana ngani asi zvofanira kuitwa nezeki kwete nemapurisa achivhotisa mamapurisa
zeki zvairi kuramba kuti hapana zvairi kuziva nezvepostal voting iyi muchaita sei sinzi imi maona mapurisa ari iwo anga achivhota nekuvhotesana
zeki inekodzero yekuti irambe vagara vanhu venhema havasati vambotaura vana vemuzimbabwe chokwadi kuti chii chiri kuitika uyewo havasi kubvuma kuti zvatachivaudza sebato remdc alliance rinotungamirwa naadvocate Chamisa ichokwadi saka zviripo panapa ndezvekuti tofanira kutora umbowu hwatawana egrowth camp ndo umbowu hwatichiratidza maobservers toenda navo futi kumatare ezvinozvo kuti chigumba nemacommissioners ake ngava nemasoja iwavo ari kunzi staff ngavabve muzeki havasi independent
maicharamba pavataura nestudio 7 vati izvo maobservers ekunana eu nenyika dzepasi rose vanga varikowo kubulawa ikoko imi mavaona here pamaenda ikoko
asanyeba shuwa kana tichiti tiri kuenda kusarudzo handiti ko isusu vamwe vacho vari kukwikwidza muri kutivharira sei pazhe mwoshedza maobserver kuzoona zvaano chizvivhotera hakuna zvinhu zvakadaro hazvisi pamutemo izvozvo maobservers tazovaudza isusu ndo zviri kuitira zviri kunze kwemutemo izvozvo because zvafanira kuitwa zvino electoral act tavharigwa pazhe temapato anopikisa hatina kumboudziwa uyewo even if zvanga zvakadaro zeki yaifanira kuudza ruzhinji kuti nhasi kubulawayo kurose camp mapurisa ari kuvhota nesuwo nemapato ari kukupita tiudzewo tinotora kuendesa mapoling agents edu ikoko unoona kuti zvinhu zviri kufamba negwara here
mutauriri wemdc inotungamirwa navanelson chamisa muzvari tavita kumalo vachitaura vari parunare mubulawayo narei choto westudio 7 zvichakadaro gweta dr alex magaisa vanhu vanyanzvi munyaya dzezvebumbiro remutemo vanoti nyaya iyi inogona kupedzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika vati zviri kuitwa izvi zvinoratidza kuti pane chikiribidi chakanyanya tavabvunza maonero avo
hazvina kana kugutsikana kwazvinokwanisa kutipa nendava yekuti vari kutaura chinhu chimwe chete panguva ino pedzezvo vobuda votanga votaura zvimwe zvinhu zvisiri zvasiyana saka hazvichazivikanwa kuti vari kuziva here zvavari kutaura kana kuti munhu ari kutoudzwa kuti ataure zvine vanenge vachida kuti vataure pari zvino zvinotokanganisa kuziva kuti vanhu vacho vezek Zimbabwe Elections Commission ndo vari kutungamira here sarudzo iyi kana kuti kune vamwe vari kutungamira sarudzo yacho
asi pamutemo sarudzo dzakadai dzinofanira kuitwa sei chaizvo
zvazvinoitwa ndezvekuti izvo mapurisa nemasoja nevamwe vaya maelectoral officers mapolling agents vanenge vasingakwanisi kunge vasipo kumapolling stations avo vanobvumidzwa kuvhota neinonzi postal voting asi vanofanira kunge vakumbira kuzek kuti vadaro vanofanira kunyora tsamba dzekukumbira vopuwa mvumo vanofanira kunge vakarejistwawo kuti vavhote saka zvinhu zvese izvo zvinofanira kuitwa asi zvinofanira kuitwa zvichiteedzera mutemo uripo mavhota ava anoitwa mahamburopu ovharwa haafaniri kuonekwa nemunhu wese anozotoonekwa pakukaundwa kumapolling station saka maitikira azvaita izvi zvaita kunge sezvinonzi zeki haisi kutoziva kuti kubhuruwayo kwaakuchivhotwa nemapurisa vanga vachiziva zvanga zvichiitika zvinopa izvo pfungwa dzekuti pamwe pane vamwe vanhu vari kutungamirira sarudzo iyi vasiri vanhu vezeki
asi semaonero enyu vanopikisa vangagadzirisa sei nyaya iyi
nyaya iripo ndeyekuti zvinotoratidza izvo kuti vanhu vari kutungamira sarudzo nekuti pese panoitwa kamutambo wekukombita wekukwidzana panoita refuri zvino refuri wedu ndiwezeki zvaratidza izvo kuti zeka inenge isiri kuziva zviri kuitika pamutambo uyu inenge iri kutotungamirirwa kana vari kuziva zviri kuitika vanyeba nekuti
wechina vabuda ivo vachiti ai wakunyepa zviri kuitika kubrewa zviri kuzviri kuitika izvo hachisi chokwadi asi vazobuda manheru vachiti aiwa zvaitika saka zvakuratidza izvo kuti havasi kutoziva zviri kuitika
zvingabatsira here kuenda kumatare pakadai apa
kumatare kunogona kuendwa nendava yekuti matare ndivo vanoyananisa ka asi nyaya yekumatare chainoneka ndechekuti munogona kusvikako moenda kuhaikoti haikoti yotaura kuti aiwa zvakadi ndozvafanira kuitika chinoitika ndechekuti vanhu vezek nevamwe vese vanobva vabuda voti aiwa taakuda kuapila toenda kusupreme court nyaya yacho yoramba ichirebeswa asi munoona kuti election yakara nemavhiki mairi chetega nyaya yacho inogona kutoguma isina kupera saka nyaya iyi inyaya yepolitics inoda kuti igadzirwe papolitics inotoda kuti vanhu vemapato anopikisa asimbe nenyaya yacho kuratidza kuti aiwa havasi kugutsikana nevanhu vari kumhanya nesarudzo iyi havasi kugona basa ravo kana vange vari kuita basa ravo havasi kuziva zvavari kuita kana kutiwo vari kutokundikana vanhu vane divi ravakatorerekera zvinova izvo zvinokanganisa sarudzo yacho yese iripo iyoyi
asi nekufumurwa kuri kuitwa zvinhu kwhamuzoone here ivo vari kupomerwa mhosva kuti vari kudaita achikiribida vachizoguma votyora kodzero dzevanhu
munoona zvinoitika kune dzimwe nyika kana pachinge paitika zvinhu zvakaita saizvozvo izvi vacho vari kumhanya nekuti vari kutarira vamwe vanototi aiwa takundikana dai vamwe vachitora vaita zvinhu izvi nekuti ivo vari kuratidza ivo kuti havana chipo havasi kugona kuita zvavanofanira kunge vachiita zvinoita izvo kuti vari kukwikwidzana vashaye inonzi pachirungu yaconfidence kana kuti pachivanhu havasi kugutsikana nebasa riri kuitwa iroriri zvinoratidza izvo kuti kwikwidzo yacho ichaitika musi wa 30 July ichangoita mutauro painopera zvinova zvinhu zvisina kunaka
Gweta, Dr. Alex Magaisa, vachitaura vari parunare muno muWashington DC. Mutungamiri wenyika vari kutungamirawo bato rezanupiefu musarudzo dzemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakatambanudza ruoko rwavo kunhengo dzechikwata chezanupiefu cheG40 kuti dzidzoke vashande pamwe chete pamberi pesarudzo Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
Vashara pamusangano wavaita nevaiva vana mujibha nana chimbwido munguva yehondo vamunangagwa vati nhengo dzechikwata cheG40 dzakasununguka kudzoka mumusangano wavo nhengo dzeG40 zhinji dzakasara dzisina chadzakabata panyaya yemasimba zvichitevera kupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika gore rapera zvakazoita kuti vaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe vasiye basa
panguva yegama toks makambira Bakaenda. Kuka zobuya manje. Ndipo kwa G40. Vazoyo pa G40. Vagotuka.
Zvichakadai mutevedzeri wasachigaro wesangano rana mujibha nana chimbwido amai Josephine Gandia vaudza vamunangagwa kuti vanoda kurapwa pachena sezvo achiti homwe dzeruzhinji rwavo dzakaboka
hatisi kuti tiikubve apapa tichitaure kana zvatinoda kuna baba tinotaura tiri mbamedu asi vete pano apa taikumbira kuti ndotipongo vaiyoyo Asi zvichoma zvinyangwa taure president ndezvekuti vana veyo hona ayo vakura. Kana vanhu vakura kudai. Hatina anotirapisa, hatina mamedical aid. Taimokumbirawo kuti vana venyu ava dai vangokwanisa kuenda kuchirapavo.
Vamunangagwa vati vachashevedza musangano wokuedza kugadzirisa nhona dzana mujibha nana chimbwido munguva pfupi iri kutevera.
Kupfuura makore akawanda 38-37 years musina kuwana kodzero yamunokusunage muchiiwana apo nepapo hongu pakaita zvakaitwa asi pakasimbiswa panyaya yemaovetmen. Hapana kutemo wakasimba wakaitwa maerano nemaokura bhureki. Zvino kana isu tavatoga pachedu hatina watinobvunza asi kuti tinofanira kungowira kuti izvi toita here katati toti katati kwete toti kwete tichitaura chega semacomrade pamwe chete nokuti tinozivana kuti takabva kupi takafamba rwendo rupi takatambura sei kuti nhasi vazhinji vapinde muzvigaro zvavari nhasi vazhinji vapinde mabasa avari nhasi vazhinji vasungunuke vachiti we are free in Zimbabwe. It is because kune vakazvipira kuti nyika isungunuke. Manyora zvichemo zvenyu pana ndazvitwa yabvo zvinezvi ndonzvavo zvavo zvakatinhira kwausvangu handina kuzvikona ndikutozvikuva pane apana maenganyira zvipanga first time zvamunokutaura saka zvoda kuti tiwane nguva ndikuda nekusetehouse ndeyenyu setehouse pazvipanuvaa.
Vamunangagwa avo vanga vari kumasvingo kuno mumwe musangano vaudza vanhu vanga vari pamusangano uyu kuti havazi kupiwa mashoko akakwana nevanhu vavanoshanda navo muhofisi mavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights nemapato anopikisa vabatana mukupikisa nyaya yakakwidzwa kudare nemumwe muvoti amai Ethe Mpezeni yekuti ZEC isaburitse gwaro rekuvhotesa rine mifananidzo yevanhu yemhando yeBVR sezvinodiwa nebumbiro remitemo. Mapato ari kupikisa anosanganisira MDC Alliance, Renewal Democrats of Zimbabwe, People's Democratic Party, Coalition for Democrats, National Constitutional Assembly uye vamwe vanhu vakaita samai Teresa Manase, vaIvan Mawarire, vaHarrison Komo, vaJeremiah Bamu, vaDoug Coltart navaWorship Dumba avanoti zviri kudiwa namai Mpezeni zvinopa kuti sarudzo dzemunyika dziite mutauro. Amai Mpezeni vanoti kuburitsa mufananidzo kutyora kodzero dzavo. Mapato akawanda ari kukumbira ZEC kuti ivape gwaro rine mifananidzo yevanhu asi ZEC inonzi iri kukweva makumbo. Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaDenford Halimani ndivo vaendesa kudare vaMpezeni, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi neZEC. Dare repamusoro soro re Supreme Court nasi riri kutarisirwa kutanga kunzwa nyaya yakakwidzwa nesangano re Zimbabwe Electoral Commission kudare iri ichiti haisi kuda kupa sangano re Election Resource Center gwaro rine mazita evavhoti kana kuti provisional voters roll rakashandiswa nezek pakuti vanhu vaone kuti mazita avo ainge ari gwaro revavhoti here kana kuti kwete. Mutongi wedare repamusoro re High Court vatawanda chitapi vakambo tura mutongo wekuti ZEC ipe ERC gwaro iri asi ZEC yakabva yatsika madziro. Nyaya iyi iri kutarisirwa kutanga kunzwikwa nenguva dza 9 mangwanani ano.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vanofungidzirwa kuti vatsigirwe ZANU-PF vanonzi vakaridza pfuti uye kurova vanhuwo zvavo kunyatsime pedyo nechitungwiza vachivapomera mhosva yekutsigira MDC Alliance. Mirizhonga iyi inonzi yakaitika nezuro ikakonzera kupwanywa kwemidziyo yakawanda. Vatsigirwe ZANU-PF ava vanonzi vaienda kurufu. Hatinokwanisa kubata mutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo kana mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo vaviri ava vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Asi mukuzeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga avo vakashanyira nzvimbo iyi mushure memhirizhonga.
Wongu kunzvimbo iri pasi peSt Mary's kuchitungwiza kunyatsime kunonzi kumakuva kwakaitika mhirizhonga yakanyanyisisa nezuro nguva yezuva rovira. Kune vanhu vanodarika zana vatsigiri veZANU-PF vainge vakatsveka hembe dzavo dzemusangano vaienda kumakuva zvichida vainoviga mumwe wavo here hameno. Asi vanonzi pavakaona maposta akawanda ebato rinopikisa rinotungamirwa navachamisa kunzvimbo iyoyo vakatanga kupopota vachitaura kuti tinoda kukurovai nekuti hakuna maposta eZANU-PF nemhaka iyeyi. Munofanira kubisa maposta iwayo, mamwe anga ari pazvitoro, pamabhawa, pabhucha nepadzimba dzevanhu. Vave kubva kumakuva vakatanga kurova vanhu vachipwanya mahwindo edzimba, vachipwanya motokari, vachipwanya madhoo, vachibvarura maposta nekumwaura zvese zvavaiona. Pavairova kudaro pakaonekwa kunzi vatungamiri vanga varipo kuda ndiye mumiriri achanga ari mumiriri weZANU-PF airidza pfuti mudenga kakawanda kanodarika kagumi achiridza pfuti achiti nhasi tazokuwanikidzai. Pane vakati wande vakarohwa, ndataura nemumwe mudzimai akarohwa akabereka mwana kumusana airohwa nematanda mazvijamu kumeso mumbabvu akabereka mwana kumusana kudaro. Anoti iye mwana wake ane makore maviri akatozita kukanda pasi ndokutiza achifunga kuti ava kutopondwa.
Mapurisa vakapindira here? Pane vati vasungwa here nezvenyaya iyoyi?
Maitikiro azvakaita ndeyekuti vapedza kurova vanhu, vanhu vanga vaine mabhazi nedzimotokari veZANU-PF vakatiza. Asi zvinonzi pane mumwe wavo akadonha mota yakanga ichitiza ndokubva atsikwa. Mapurisa akazouya pave paya, vanhu vakanga vachizira mumakomo vati vatobuda mudzimba pakazouya mapurisa kuti vakatanga kudzoka kuva mapurisa aisvika zvichida 10 vachibvunzurudza vachitsvaka ungowo asi hatisatitanzisa kuti pane asungwa here uyezve hapana atamba nekuti vanhu vakaita mhirizhonga vanga vasiri vemunharaunda vanhu vemo vagari vemo vanoti vanhu vanga vachigadzana zvakanaka asi vanhu ava vabva kune imwe nzvimbo muchitungidza imomo vakauya vakasweta mhirizhonga vakarova vanhu ndokubva vatiza ndokuenda
pane here zvamakwanisawo kuti muite kuedza kubatsiridza zviri kuitika munharaunda iyi
hongu nhasi tatosweramo tichiedza kuti tipiwe nyaya uyezve kuti tione kuti tinodzigadzira sei nyaya zvakanaka kuti tigodzitura kudare reMobile Human Rights Commission chagutsikanawo kuti mapurisa atopindira arimo vanga vachiferefeta kuti vaone kuti chii chinoitika saka zvinhu zvakanaka izvozvo asi kuri dziwa yedu ndeyekuti kufana nemhirizhonga uyezve tatora uzowo hwakawanda nekuti vanhu vazhinji kana tichitaura nyaya idzi vanoona sekuti ingano dzasvorona gudo asi vanhu vari kuoneswa ndondo mumisha umu
muchitarisa zviri kuitika mumaruwa nemunharaunda dzakatenderera idzi munogona here kumira nerekuti sarudzo idzi dzichagona kuitwa zvakachena
sarudzo dzagara dzine dambudziko guru mukati mezimbabwe zviri kuitika izvi zvava kutovhundutsa vanhu vese vatanga vachiona vamwe vanga vachiana kudzoka mumisha mavo vanga vari kuti izvi zvava kutoratidza kuti sarudzo dzinenge dzisina kuchena nekuti vava vakutya vanga vachiroverwa maposta emusangano weMDC vachinzi tinokurovera kuti muri vana vachamisa sei musiri vamisa ezanupf saka vanhu vazhinji vabatwa nekutya mumaruwa umu nyaya irimo huru ndeyekuti vanhu vari kutya havazive kuti ichokwadi here kuti iko zvino zvataurwa nzinza kuve nerunyararo zvichaitwa kunzvimbo dzakaita sana Hungwe East uko kune vamwe vakatopisirwa dzimba nenyaya yekuti vanotsigira bato rinopikisa renpf
avo vanga vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamambe kuAfrica Vadhiwa Mavhinga vari parunhare kuchitungwiza naIvan Zininga weStudio 7 zvichakadaro vamwe vagari vemuward 17 pasi pasabhuku mapfuwamhara vekuhurungwe vanoti upenyu hwavo hausisina kumira zvakanaka nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika vagari ava vanoti vave kugara vachitya nekuti ishe wavo nasabhuku mapfuwamhara vari kusarudza vanhu maererano nemapato avanotsigira mumwe wevagari ava aramba kudomwa nezita achityira upenyu hwake anoti nezuro munyori wasabhuku akabva adzingwa basa achipomerwa mhosva yekutsigira vanelson chamisa avo vari kutungamirira MDC Alliance musarudzo vamwe vanhu vanonzi vari kunyimwawo fotereza tanonoka wande westudio 7 abata mumwe wevagari venzvimbo iyi kuti tinzwe zviri kuitika
kuhurungwe ndofunga pane nyaya iko kuhurungwe muwadhi 17 andachiti nyamhunga mubhuku rasabhuku mapfuwamhara sabhuku mapfuwamhara ndakedzera musangano wako wevhillage adedzera musangano wevhillage ndofunga taenda kumusangano kana takati wande zvizhinji ndofunga taikuita zvebhuku rake saka tiripo tazoshokwa vamwe vedu vaakudzinga ipapo tiisa musangano
ko kwanzi zvaita sei
ataura kuti nini ndakanzi musangano uno ndiitaurire vanhu kuti vanhu vasatenga matisheti ezanupf kana ndichaziva kuti maMDC uyezve sekretari wangu anosenda naye anofanira kuva wezanupf ndakaudzwa kunzi nini kana sekretari wako ari weMDC iwe uri wezanupf ndichauya tokubata tokuisa musoro pasi makumbo mudenga saka tiri ipapo azosvika pakuti akakakavadzana katiitikei dzamara azotorera bhuku riyasekretari wake achiti uri weMDC iyezve akati vanhu vese MDC ngavabve pano pamusangano funga most of the people vasimuka vakaenda sikasare nechigere chida kuzvata anzi kudini akati anzi ndipei masilipi enyu yekuvhotesa kunyorei pasi kuti ari kuzokwanisa kuwana mazambia nematishet nemakepi ezanupf
zvaitikira kupi izvi
kuhurungwe wadi 17
saka sekretari racho azoitwa chii
sekretari atotorwa matomo haasina nyanga dzatorwa hanzi nemdc
kubva ipapapa chii chaitika
zvikuratidza kuti hatisina chivimbo chokugara zvakanaka noda kwokuti maitiro ari kuita nematauro ari kuita tichizira vanhu zvoratidza kuti kana patichatovhota zvinenge zvava kutyisa kuti hatichaziva kuti kana zanupf ikazenge yahwina vanhu vachagara zvei
mumwe mugari wemuward 17 kuurungwe achitaura na Tanonoka Wande Studio 7. Aiwa vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu moswera zvakanaka musakanganwa kuteerera nhau dzedu na 7 PM. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.